kana vanhu vanditi handiriti wetripusi saka kuti kuti pusi yacho haiexisti. Those who are denying me vari kufunga kuti maybe tingati chavamwe CIO chavamwe fazi chavamwe chichichi hazindisise izvozvo. Because vana Joshua Nkomo vakatiwa naMugabe iterrorist, vana Wesley Mnube because vave nedifferent view akataurirwa Silver NDC kuti is a CIO, vana Kope kwakatiwa hidizipeni because anga nedifferent view. Saka hazindishamisi, I'm not going to lose a sleep. Anybody from the region yemakerele land angareza mafundamental issues ari kutiwa dita ekadi yekuti iterrorist CIO. Saka we are used to that.
Timboenda kuna vadzokora tinzwe panyaya yekuti vasha vangu vari kuti inhengo yetriple C maakuti zvamumvuri wenyu sebato.
Aiwa, izvo ndezvekugodzikwatsura izvo. Ndiri kutongokatyamara kuti vasha bhangu vaakushandisa tribal card kuti vakanganise zviri kuitika munyika, vakanganise zvakanaka zviri kuitika mutriple C. Zvinototinyadzisei kuti munhu ashandise nyaya yana Dr. Mukavuko Nkomo, munhu anoremekedzwa nenyika yese, ndozvaakuiswa pakadai apa, pari kuitwa mahumbwe, pari kuitwa matakanana, kuti zvokwadi here munhu asina kana chinzvimbo chaainacho mutriple C, asina kumbobvira atora chinzvimbo, asina chinzvimbo iko zvino chinomupa masimba ekuti anyore tsamba yakadaro, ari kuawanepi masimba akadaro? Kune musangano wakadaro here wekuti munhu anongomuka nhasi oti ini ndaakunyora tsamba, ndini ndava secretary general? Hakuna mahumbwe anopfuura ipapa. Vana vezimbabwe ngavatarise kunze vagotsamwa, vatsamwe chaizvo nevanhu vakaita sachabhangu.
Vachabhangu, hanzi mava kushandisa nyaya yematunhu kupinza nyaya dzenyu dzamune muchida kuti dzinge dzichinzwika kunze uku. Pindurai tinzwe.
Ndine urombo because iwe uri kuAmerica, uri kunyika imwe zvemarungu, isusu tiri kunyika yetu, hatinambotiza nyika. Hauzivi zviri kuitika muno. Uri kunyora zvinhu zviri pasocial media. Hakuna tribal card ndinoishandisa. I'm raising fact. Ndiri kureva history. Kana uri student of history, you read zvandareva izvozvo. And ndinotojekesa ipapo. It is wrong when Chavangu takes the center stage because ndini ndevere, which I say SG. But it is right kana Promise Mkwanazi because ari kumashonaland kuti aite spokesperson. Akasarudzwa nani Promise Mkwanazi? Anga organization sine yakanzi tazambuka. Saka tiri kuti aiwa hazvigoni. Mungatitaurira kuti hatina maposition but inini because muri kuAmerica iwe haupo muZimbabwe munomu. Bvunza vanhu iye tanyika chaiyo chaiyo kuti handizivi here inini.
Vadzokora, iro bato renyu rine mastructure here kana vasha vangu vachiti ndiri SG wetriple C imi musingavazive?
Ndozviri kutondikatyamadza, ndozvinofanira kushamisa mwana wese weZimbabwe kuti isu hatina zvese zvavari kutaura zvezvigaro izvo zvokuti vanozouya vachiti ivo ndi secretary general. Secretary general wani? Acting secretary general wani? Hatina zvese izvozvo. Isu tine bato redu rine mushandiro waro wakatosiyana nezvavari kufunga nezvavaiita vari kuPDP kana kuti vari kuMDCT. Ivo vasha bhangu havatozivi kuti vakazobva kuPDP rini. Saka zvavari kutaura izvo ndataura kare kuti ndezvekugotsikwatsuro.
Maita vadzokora, vasha vangu, kana muri munyori mukuru kana SG wetriple C, mungangobuda here nedecision kana nepfungwa yekuti maakurikola vanhu musina kugara pasi nevamwe?
Ndina ndimbopedzera namukoma wangu. Ngaanditaurire kuti what description iripo yokuti uyo ndinemba yetriple C. Une kadhi here? Tine membership sheet here? Vizita rako here?
Ndiva nani vamakagara navo kuti mubude nechisungo ichi, vasha vangu?
We have been to Matnos, we have been to Bulawayo, we have been to Matsau, we have been to Manikaleni, we have been touring like what president has been touring the country. It's coming from my structures. It's coming from my citizens themselves. So we can't come here You are speaking from heaven.
Thank you so much.
We are not going to allow you to do that. Thank you. Is not more Zimbabwean than other Zimbabweans, under Zimbabwe, simply because he is in Zimbabwe.
I'm not going to allow you.
You can't be treated as secondary citizens in Zimbabwe because you demand the very.
Thank you so much. Vachokora.
Vana veZimbabwe ngavaregedzwe kutemeswa musoro kana kukanganiswa mafungiro avo nevanhu vakaita sana Shabangu. Asina acting secretary general.
Triple C.
Akaiswa nani pa secretary general? Vakaiswa nani?